manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 8 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu gumi nemumwe chete muZimbabwe pasi rose riine vanhu vadarika miriyoni imwe chete nemazana mana nemakumi mashanu ezviuru vabatwa nechirwere ichi.
Maprice vari kudhura zvisingatomboite. Sugar chaiye 2 kg ino naichinzi $185. Cooking oil $200. Manje toita sei kuti apa ndoyega shopiri 1. Shingwa chonzi $40. Apa patichato chizivi chakutosha kuti todyei. Ndike zvinezvi dzangonzara. Mvura chaita ndoyatangonzwa nekubhoirisira vana because ndoyega itiri kupasa kuwana for free.
Vagari vemuHarare vochema-chema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munguva yelockdown.
Tumiresusu tapinda mtown tichitangira ku downtown tichitsvagana ma agent vana vo dreamit kusvika kuma second kuna same nenyoma nekutendereka kusvika kutasvika kuno kunasa tichingotsvaga tichingomiswa ma queue acho ipapa hamino system yacho rufamba sei mbijana mbijana iri kuya mwacho asingatibatsire but tiri kungotarira kuti zvinoita nani manje manje.
Vanhu vakawanda vanoti vatadza kuwana mari dzavo kumabhanga kunyange hazvo hurumende yakati mabhanga aya avhurwe nhasi. Iyo ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus munyika hwakwira kusvika pavanhu gumi nemumwe chete uye vafa nechirwere ichi vave vaviri apo Zimbabwe yapinda muzuva regumi vanhu vachigara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nemazana mana nemakumi mashanu ezviuru uye vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vari mudzimba dzavo pasi rose senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro pave nevanhu gumi nemumwe vabatwa necoronavirus uye pane mumwe mugari wekuulawayo akashaya nemusi wemugovera. Izvi zvasiya munyika mave nevanhu vaviri vafa nechirwere ichi. Bazi reutano rinoti Mushakabvu aive nemakore makumi anomwe nemapfumbamwe akaenda kwachiremba wake musi wa23 kurume aine zviratidzo zvemunhu anorwara necoronavirus uye paasina kupora mushure mokurapwa akazoendeswa kune chimwe chipatara musi wa2 kubvumbi uko akaramba achikosora nekutadza kufema zvakanaka. Utano hwake hwakaramba huchidzikira akabva aiswa muintensive care unit uye chikwata chinoona nezvechirwere ichi muulawayo checovid-19 rapid response team chakazoshedzwa ndokuita ongororo yekuona kuti ainge asina coronavirus here kana kuti kwete. Bazi reutano rinoti murume uyu akashaya akamirira zvainge zvabuda muongororo yainge yaitwa nenational microbiology reference laboratory muHarare. Ongororo iyi yakaratidza kuti murume uyu anonzi aifamba kune dzimwe nyika ainge aine utachiwana wecoronavirus. Umbowo kubva kubazi rezveutano hunoratidza kuti chirwere ichi chakaonekwa muZimbabwe musi wa21 kurume uye chakabva nemunhu kunze kwenyika chakazotanga kupararira munyika musi wa24 kurume. Pasi rose vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana nemakumi mashanu ezviuru vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika zviuru makumi masere nezvitatu nemazana mashanu ane makumi masere nevashanu vafa nechirwere ichi kubva pachakatanga gore rapera kuChina. America ndiyo iri kutungamira nevanhu vanodarika mazana mana ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba dzavo, vakawanda munyika vari kuchema chema kuti mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya panguva ino yelockdown. Mumwe mugari weMuharare asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuona zvaingaite kuti mitengo isarambe ichikwira.
Pandikuti izvozvizvi mashops achari kunzi avhura, they are abusing us. Vari kuchaja maprice mamwe ari abnormal zvekuti I don't know what government can do kuti izvo ibatsire ipapo. Mari yacho hauna apa, zvinhu zvakukwidzwa zviri abnormal. Enda apa mumba kutaura chokwadi ndechekuti vamwe tangorama nekudya porridge.
Vamwe vamai vati vanonzi amai moyo vanoti dai hurumende yabvumidza kuti zvitoro zvese zvivhure, panguva ino vachiti zvishoma zvakavhura zviri kudhura zvakanyanya.
Maprice vari kudhura zvisingatomboite. Shuga chaiyo 2 kg ino naichinzi $185, cooking oil $200. Manje toita sei kuti apa ndoyega shop iri 1 shingwa chonzi $40 apa patichatochizivi takutosha kuti todyei dzike zvinezvi dzangonzara mvura chaitai ndoyatangonzwa nekubhoirisira vana because ndoyega yatiri kukwanisa kuwana for free.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika hazvina kunaka, vachiti mitengo haifaniri kukwidzwa zvisina tsarukano. Vachiparura chirongwa chelockdown chemazuva makumi maviri nerimwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira vemabhizimisi kuti vasashandisa dambudziko recoronavirus kukwidza mitengo yezvinhu, vakati vachaita izvi vacharangwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vachaongorora kuti pane vakasungirwa nyaya iyi here, asi vakati vazhinji vemabhizimisi vasungwa pari zvino ndevaya vari kuvhura mabhizimisi avo vasina mvumo. Vanongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende itevedze zvakataurwa nemutungamiri wenyika kuitira kuti vemabhizimisi vasarambe vachiomesera veruzhinji.
Mutungamiri wenyika taivo vanga vavimbisa kuti mabhizinesi achaonekwa achikwidza mutengo zvikuru sei yezvishandiswa zvemazuva ese, vachawana zvitarafu zvavo zvakavafanira. Zvoti kuti tibvunze mubvunzo kuti mukuru akakanganwa here kuisa mutemo kuti zvinhu zviitike, nekuti tinorangarira kuti zvimwe zvese zvavari kutaura kungava kushandiswa kweforeign currency, kuvhurwa kwemamoney transfer agency, vari kubva vaita kuti zviteerwe nemutemo unoita kuti zvinhu izvozvo zvive pamutemo.
Chirwere checoronavirus chave mumatunhu anoti Harare, Bulawayo, Matabeleland North neMashonaland East. Pasi rose vanhu vanodarika mabhiriyoni mana kusanganisira vemuZimbabwe havasi kuenda kumabasa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Veruzhinji nhasi vatadza kutora mari dzavo kumabhanga, kunyange hazvo hurumende yakati mabhanga avhure kubva nhasi kwemazuva matatu pasvondo kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana mari yekushandisa panguva iyo nyika yose yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavirus. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vakaita savaGideon Makonese vanoti vafumira kupinda mudhorobha vashandisa nzira dzokunzvenga mapurisa ayo akavhara migwagwa kuti vakwanise kunotora mari yavo kubhanga, asi vafambira dhonge rakaora. VaMakonese vati mabhanga mazhinji ari pakati pedhorobha anga akavhura, asi ari kunze kwedhorobha anga akavharwa. Kunyange hazvo mabhanga ari pakati pedhorobha anga akavhura, mabhanga aya anga achipa mari chete kune avo vakatumirwa mari kubva kunze kwenyika vashandisa makambani akaita seWestern Union, World Remit nemukuru, izvo zvaita kuti vane mari dzemhando yemaRTGS vadzokere kudzimba dzavo vakabata maoko.
Patatumira isusu tapinda mutown tichitangira kudowntown uku tichitsvagana maagent vana World Remit kusvika kumasecond kuna Sam Nyoma nekutendereka kusvika kutasvika kuno kunasa tichingotsvaga tichingomiswa maqueue acho ipapa. Minute system yacho irikufamba sei, mbijana iri kuya, vamwe vacho vasingatibatsiri, but tiri kungotarira kuti zvinoita nani manje manje.
Mumwe akwanisa kutora mari yakatumirwa kubva kunze kwenyika vaZefenaya Chabikwa vati havasi kufara kuti havasi kupiwa mari yavo yakakwana nekukura kwanga kwakaita mitsetse mumabhanga.
Zvakaoma nekuti muri kuona ukangoita change yemaUS bhenga harisi kukwanisa kukupa chiequivalent yemabond kuti mari yako iyi. Zvavari kuita manje vari kutanzi tinoda kukuisira maakaunti, asi akaunti yako inofanira kunge iri yeCBZ apa inini handina. Saka vanhu vazhinji vanenge vasinga bhengi neSBZ vacharasikirwa netuma 50 cents nekuti havasi kukwanisa kukupa kana kukutengera airtime yekuti at least usenzese kana kuti vakupe mabond. Zvinova zvinoitwa neWestern Union chaiyo chaiyo branch.
Vemabhanga vatataura navo avo vasina kuda kubuda pamhepo vati vaudzwa nebhanga guru renyika kuti vasape vanhu mari dzemaRTGS. Izvo zvashorwa nemutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vamavhela Skumalo avo vati uku kutyora kodzero dzevanhu.
Hazvisi pamutemo nokuti nzwisisiro yedu yemabhanga ndeyekuchengetedza mari dzevanhu vari muno munyika nevamwe maZimbabweans vari kunze kwenyika. Saka zviri kuitwa nemabhanga zvekuti ivo havazi kubvumidza vanhu kuti vari muno muZimbabwe kuti vatore withdraw mari dzavo nekuita madeposits, asi vachingobvumidza chete avo vari kutumirwa mari dziri munana Western Union mukuru neMoneygram chete. Kutyora kodzero dzevanhu zvakare hazvienderani nezviri pamutemo izvi we Banking and Finance Act.
Zvimwe zvitoro zvine makambani anosvikira mari dzekunze zvakanzi nehurumende zvivhure panguva yakatarwa nehurumende zvanga zvisina kuvhura mikova yazvo. Kunyange hazvo hurumende yakati makambani anosvikira mari dzinobva kunze aya atange kuita basa ravo panguva inovhurwa zvitoro izvi. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vati vezvitoro havasi kupokana nezviri kutaurwa nehurumende.
Ndo vakanga vakangotora mukana welockdown kuti vanga vachitawo marenovations avo nekuti vana vanga vasinganyasofambe zvakanaka kupinda nekubuda mukatikati meguta, uye hamuna vanhu vakawanda vari kupinda muguta. Saka kana dai vanga vachizovhura palockdown pacho vanga vasina vatengi vakawanda vavanga vachivhurira chitoro kuti vatarisire kuti vachauya vachitenga.
Gavuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya havana kudaira nharembozha yavo kutinzwe divi ravo panyaya iyi. VaMangudya vakazivisa nezuro kuti mabhanga achasungirwa kunge achivhura katatu pasvondo uri musi wechipiri, chitatu nechina kuitira kuti veruzhinji vakwanise kutora mari dzavo dziri mumabhanga vagowanawo mari dzekushandisa panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavhairas. VaMangudya vakatiwo vane makambani anosvikira mari dzinobva kunze kwenyika vachishanda vari muzvitoro vavhure makambani avo panguva inenge yakavhurwa zvitoro, asi ongororo yataita yaburitsa pachena kuti makambani akadai mashomananga akavhura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru mubazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti chirwere checoronavirus chinoda zvikwanisiro zvakawanda kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kusvikawo pasvikwa neChina, iyo nhasi yavhura guta reWuhan rakatanga kupararira chirwere ichi pasi rose. Guta iri rainge ravharwa kwemwedzi miviri yose. Zimbabwe pari zvino iri kuitawo zvimwe chetezvo zvekuti vanhu vagare mudzimba. Mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere reAfrican Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti muAfrica mafa vanhu mazana mashanu nemakumi matatu nemashanu uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru gumi nemazana matanhatu. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora nezvechirwere ichi pasi rose, inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana vabatwa nechirwere ichi pasi rose. Vanhu vanopfuura zviuru makumi masere nezvitatu vafa. MuItaly ndimo mafa vanhu vakawandisa pasi rose vadarika zviuru gumi nezvinomwe. America, iyo ine vanhu vanodarika zviuru gumi nevaviri vafa, ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi pasi rose. MuZimbabwe mafa vanhu vaviri kusvika pari zvino. Nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwa zvikwanisiro zvakasiyana-siyana kubva kuChina nekune mamwe makambani emuZimbabwe zvichashandiswa mukurwisa chirwere ichi. Asi Dr. Chonzi vanoti zviri kudiwa zvichiri zvakawanda.
Inoda kuti kumatebeland zviriko, masvingo zviriko, manika yomanikaland zviriko kuitira kuti chirwere chiro pachabudira vasevenzi veutano vanenge vai vanenge vainazvo. Izvi hazvingodi vasevedzi chete veutano handiti tiri palockdown ikozvo takavhara nyika. Zvinenge zvichidawo kuti mapurisa paanenge ariko achishanda ane mamaski ane magirovhosi. Panenge vachishandawo vemumabhodha bhodha vaise vanenge vakaprotektwa. Saka haisi chete yekuti inoitirwa vanhu veutano. Vongu vane utano vanozopinda kunoona varwere. Asi vamwe vese saka munoona kuti zvinhu zvakaita kuti zvitoti neti. Kana uchirwara kana uchifungidzira kuti uri urwara uri mucommunity. Tinoda kuti unge wakapfeka mask kuti usasvipire vamwe kana kukosorera vamwe.
Asi iwo mamask aya ari kuonekwa zviri nyore here Dr. Jones?
Izvozvo zvaakutotengeswa ma3 years ma5 years dollars. Saka ndozvinoita kuti chirwere chizoparare. Dai taiti sehurumende tiri kubva tangopa munhu wese kuti vaone vamunzi vada kukosora kosorera mumask imomo. Vaoda kunzwa kuti ufambe hatidi kuti ufambe asi kana wazo kuti ufambe mumabhazi mazupu aya ndo mumatinoona kuti zvirwere zvinogona kuramba zvichiita zvichipararira nekuti munenge muchiti ngatitei yatinoti social distancing kana kuti vanhu garai kure nekure zvino munhu obva aona kuti bhazi raakutozara masanitizai kuti vanhu gezai mushandisai kuti auraya utachiwana anenge achishota kana tine dambudziko rakadai tinoda kuti pese pauri inenge iripo sanitaiza uri kupukuta uri kugeza maoko mvura chaiyo yekuti inenge ichifamba ndo yatinoda toti running water ugeza nesipo nguva nenguva every 30 minutes chero paungowana mukana chete tinenge tichida kuti ugeze zvino kana pasina mvura yacho uchiswera zuva rese uri kuchibhorani saka ndo machallenge yekuti anozoita kuti chirwere kana chinge chauya tinotambura nacho.
Ko iyo mishonga yacho yekudzikamisawo vanenge vaakurwara irimo here muzvipatara umu?
Kurapa kwacho varwere vanenge varimo pane zvimwe zvinodiwa zvatinoti nanachloroquine, nanachloroquine, azithromycin, nanaoxygen zvinenge zvisingawanikwe mumadzinza akawanda. Zvinenge zviri maybe panzvimbo 1 pano nepapo. Kana tichaba chirwere chichinge chatekeshera chinoda kwese kunge kune zvinhu izvozvo. Kuitira kuti kwazvaitikira vanogona kubva vaiti machiremba nanamazvikokota kuti vanobva vazvigadzirisira ikoko. So matambudziko ariko chirwere chinoda maresources chaiwo akatosimba kuti tikwanise kuti tabatsira vanhu vose vanoda kubatsira. Chirwere chinobata vanhu vanenge vari vulnerable, vanenge vari HIV ava, vari maonari, vane shuga, vane mabipi. Saka tenge tichida kuti tinge takagadzira vanhu vose ivavavo.
Kuru mubazi rezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi vachitaura vari parunare muHarare. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti riri kutsvaga mari zvechimbi chimbi kuitira kuti ribatsire vanhu vemuZimbabwe vakatarisana nenzara inotyisa. Sangano iri rinoti riri kuda mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matatu emadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa kutengera vanhu vemuZimbabwe chikafu kusvika muna Nyamavhuvhu wegore rino. Mukuru weWFP muZimbabwe vaAD Rowe vazivisa masangano evatori venhau kuti sangano ravo rinoda kubatsira vanhu muZimbabwe vanosvika mamiriyoni mana ezviuru zana mwedzi uno wakubvumbi. Varo vativo mwedzi wapera sangano ravo rakashandisa mamiriyoni matatu nemazana manomwe zviuru zvemadhora mukutengera vanhu vemuZimbabwe chikafu. Vativo panguva ino yekurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus vanhu vakawanda muZimbabwe havana chikafu izvo zviri kuita kuti sangano ravo rimhanye-mhanye richitsvaga mari yekutengera vanhu ava zvekudya. Zimbabwe ine vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru vari kuda rubatsiro rwechikafu. Varo vativo Zimbabwe inoda mari inodarika mamiriyoni mazana mana nemakumi manomwe emadhora ekuAmerica kuitira kuti itengere vanhu chikafu kusvika gore rapera. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinova mukoti chiri mudunhu reIndiana muno muAmerica chinoti chiri kutenda Mwari zvikuru nekupona kwachiri kuita kubva mudenda rarura pasi rose reCOVID-19. Muzvare Tsitsi Mandara vanoti vakanga vasina zviratidzo zvekuti vabatwa necoronavirus asi nekuda kwekuti vanoshanda nevarwere vakasiyana-siyana vakaongororwa nemusi wa24 kurume zvakabuda muongororo iyi zvikaratidza kuti vainge vabatwa nechirwere ichi. Muzvari Mandara vanoti pavakaziviswa kuti vakanga vabatwa necoronavirus vakamboda kuramba kuzvitambira asi muviri wavo vakazotanga kurwadza uye nekupera simba izvo zvakazoita kuti vakundikane kana kuenda kubasa. Nyangwe hazvo pasati pave nemishonga inokwanisa kurapa COVID-19, muzvare mandara vanoti vaingonwawo mishonga yechikosoro uye kunatira Vicks senzira yekuti mapapu avo avhurike uye kutembenudza dziwa. Izvo vanoti vanofunga kuti ndezvimwe zvakabatsirawo pamusoro peminamato yavaiita nevamwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndizoenda kunotestwa kufungira kwandakaita kuti ndine chirwere chekutanga ndichandambotaura kuti nekungoti ndiri pamberi pevarwere vari kungorwara vachingokosora and dzimwe nguva zvainzi mamask ayabatsiri munonida N95 kungotanga kunzwa atinoti mamaso X like miri wese kungorwadza kwekuti even ukabatwa ruoko chairo runenge ruchirwadza kunzwa musoro waitema uchiya nekumaziso majoints ese kurwadza nekuneta kusinganzwisisiki chero ukarara zvakaita sei haumbonzwa kuti ndazorora saka zvakangoita kuti bosi wangu nadoctor wangu vanditi aende unotariswa asi handaimbofungira kuti ndinayo and to my surprise sure ndanga ndinayo.
Saka makanzwa sei mushure mekunge maudzwa kuti mune COVID-19?
Pandakanzwa kuti ndine COVID-19 ndakanzwa kutya. Tanga tichiona paTV muno muAmerica chatanga kuuraya kwanga chichiita vanhu nekuona kwataita kuChina kuti vanhu vaifa sei. Saka ndakanzwa kutya, ndakanzwa kupererwa. Ndakapinda yavanoti muchirungu denial, like ndakazviramba. Ndakaramba nichienda pawebsite nichitarisa maresults angu kuti shuwa here iri kuti positive. Ndairamba nichiona kuti pakanyorwa nered kunzi positive for SARS-2 COVID-19. Asi ndakazopedzisira ndapamhuri yangu nhau idzi dzekuti ndiri kurwara ende vese vanga vachibatsira chaizvo nekundipa chikafu nekundisimbisa nekundinamatira hama neshamwari all over the world nemuno mustates shamwari dzangu vanhu vangu vachindisimbisa nekundibatsira zvachose nekunditaridzawo kuti hakusiriko kupera kweupenyu ona kune vamwe vanorarama especially kana usina zvimwe zvirwere zvauinazvo unogona kurarama saka izvozvo zvakandishingisa especially minamato.
Mishonga ipi yamainwa kana yamakatora panguva yamanga muri kurwara iyoyo?
Pamishonga yandaimwa sekuziva kwatinoita tese chirwere chirunzi novis disease kutaridza kuti chirwere chinyowani changobata vanhu nepahuro vasinganyatsonzwisisa kuti vomhanya ko ruboshwe here kana kuti kurotyi. So mishonga ndaimwa matylenol. Chimwe chinhu chandaiita pachishona kunonzi kunatira steaming. Ndaingovhara musoro ndakaisa Vicks mumvura inoboila ndovhara negumbezi kana kuti nezambia ndichingofema. Zvaingobatsira kuti ungonzwa nani kana tylenol iya yakupera kushanda musoro utanga kutema futi mamaso zoita wese wotora futi.
Saka iye zvino muri kunzwa sei, mave kukwanisa here kudzokera kubasa?
Semushandi wemubazi reutano vakandimeri, I think as an individual ndiri kutya chaizvo nekuti iye zvino sekutaura kwandaita ndisandanyatsosimba. Saka kungofunga kuti ndichanosangana nevanhu futi vanorwara kuri kutyisa chaizvo. Sekuziva kwamunoita vanhu vanoshanda mubazi reutano ndingangoti muchirungu it's a calling. Unotofanira kunge uri uine mwoyo wakasikwa kuti uite basa iroro. Ndichadzokera kubasa for two reasons. One, sekutaura kwandaita ndinofarira kubatsira vamwe vanenge vari in need. And two, kubhadharawo mabills akadai kuuya. Asi zvese ndozvisiyira maoko aMwari. Maita henyu nekutaura neni. Ndinonamata kuti munhu wese asabatwe nechirwere ichi.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari mukoti muzvare Tsitsi Mandara vari parunare kuIndiana muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichiuraya vanhu pasi rose, pave nemashoko akasiyana siyana ari kutaurwa pamusoro pechirwere ichi pamadande mutande pamwe nemuzvitendero izvo zvinogona kukanganisa kurwiswa kwechirwere ichi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mwe vakuru vakuru vemamwe machechi munyika vari kubudawo vachitaura zvavanoti zvinobva kuna Mwari pamusoro pechirwere ichi. Mukuru wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata, ndomumwe wevava vane maonero ekuti mashoko akadai anogona kuvhiringidza kurwisa chirwere checoronavirus.
Pane zvizhinji zvatiri kunzwa pamusoro pecoronavirus. Zvimwe tiri kudzimuri dzedu, zvimwe munharaunda dzatinogara, zvimwe kumasangano kwedu, asi tikazvitarisa zvakawanda zvacho tiri kuzviwana kubva pasocial media, zvekuti tinopedzisira tisingachanzwisisi kuti totenda zvipi tosiya zvipi. Kana tasvika panyaya dzeutano, tinokurudzira veruzhinji kuti vaone madhokotera kana vana mazvikokota veutano. Tikatevedzera zvinotaurwa neruzhinji kunzewo ticharasikirwa neupenyu hwakawanda.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari muguta reGweru, reGweru Residence Forum, vaCharles Mazorodze, vanotiwo mashoko asina umboo pamusoro pechirwere checoronavirus ari kutaurwa paindaneti anogona kuvhiringidza mafungiro everuzhinji.
Tinoshushikana zvikuru nekuti nyaya dziri kubuda dzakawanda kuti coronavirus yakauya sei yazodai yazodai, asi dambudziko rekunda kuti zvinopedzisira zvaakukonzera kuconfusion mukati mevagari. Asi andokurudzira vagari ndechekuti dei vateerera iko zvino zviri kutaugana nachiremba zvekugara mudzimba vachiita social distancing, zvinova zvinogona kuderedza kupararira kwechirwere ichi.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare Nozipurutsate vanoti hazvina kuipa kuti vanhu vatendere zvitendero zvavo, asi vanotsinirawo kuti pakurwisa chirwere chitsva chakaita secoronavirus icho chisina nhoroondo inozivikanwa, zvinenge zvakakosha kuteerera zvinotaurwa navana chiremba.
Chikuru chandinoda kukurudzira veruzhinji kuti vateerere madhokotera nedzimwe nyanzvi dzezveutano, nokuti tikada kutevedzera zvinotaurwa nemunhu wese tinogona kushaikirwa neupenyu. Saka zvakakosha kuti vachengetedze shoko irori kuti vanhu vasaungana vari panhu pamwe.
Chiremba anoshanda mudhorobha reCharlotte kuNorth Carolina kuAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vanoti kusada kutambira chokwadi kuri kuitwa nevamwe vanhu pachirwere checoronavirus kwakafanana nekwakaitika pakatanga kutekeshera chirwere cheHIV AIDS.
Vakatora nguva yakareba vanhu vakawanda vasingabvume kuti iriko, and tese tinoziva makuva akabuda nenyaya yekuti vanhu vakaramba vachingorarama zvavaiita kusati kwava neHIV. Zviri kuratidzika izvo kuti COVID-19 inenge yamutsa futi musambo mumwe chete.
Dr. Ranga vanoti ivo sachiremba vanorwadziwa zvikuru nemashoko asina umboo ari kutaurwa pamusoro pecoronavirus, uye kuti kune vamwe vanhu vanotarisirwa kupa veruzhinji gwara rakanaka asi vachionekwa vachitaura zvisiri izvo.
Ndinokurudzira veruzhinji vemuZimbabwe ndechekuti teerai zvinotaurwa nemazvikokota enyaya dzeutano nezviri kutaurwa nehurumende pamusana pekuti chirwere chinowanikwa sei uye kuti zvatingaita kuti tichidzivirire ndezvipi. Tisiyane nokuteerera zvimwe zviri kutaurwa nevamwe vanopa matheories kana tsananguro dzisinganzwisisiki ivo vasiri vezveutano. Vangange vari vatungamiri vemakereke kana zviprofita kana dzin'anga.
Munyori mukuru wesangano reEvangelical Fellowship of Zimbabwe, mufundisi Blessing Makwara, vanoti sangano ravo rinokurudzira kuti vanhu vateerere vana chiremba.
Tinoramba tichitaura shoko rimwe chete rekuti ngativerengei shoko raMwari, ngatiteererewo zvakare zviri kutaurwa nenyanzvi pamusoro pevhairasi inonzi coronavirus iyi. Zvichatibatsira kuchengetedza utano hwedu, zvichatibatsira zvekare kuti tisave vanhu vanovhunduka nekuti tinenge tichibata mashoko echokwadi. Tisambe tichinamata kuna Jehovha Mwari, vatiporese, vape uchenjeri kunana mazvikokota vakwanise kusangana nemushonga ungazokwanisa kudzivirira nyangwe nedenda irori.
Sezvo pasati pawanikwa mushonga wekudzivirira kana kurapa chirwere checoronavirus, nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chirwere ichi chikasakundwa chinogona kuita ukasha hunopfuura chirwere chefluenza icho chakauraya vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu pasi rose kubva mugore ra1918 kusvika muna 1920. Coronavirus yabata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru pasi rose, uye yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi masere nezviviri kubva zvayakatanga kuChina gore rapera. Senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, vanhu vanodarika mabhiriyoni mana pasi rose havasi kuenda kumabasa, vachiswera vari mudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Tinokukokai kuhurukuro pamusoro pechirwere checoronavirus ichange ichiitwa nasi pa Facebook page yedu ye VOA Shona na 8:30 p.m. nguva yekuZimbabwe. Apo nyanzvi dzeutano dzichange dzichizeya nezvechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 icho chavhiringidza pasi rose nemunyika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 8 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesizathi si umzimba wakhe siugcine njengesithi council imuli yakhe ibifisa ukuthi achiswe, so sesenza amalungiselelo ukuthi simchise ubaba lo.
Ukubulawa kumuntu wakuqala wakubulawayo umkhuhlane we-coronavirus kwethu seyizakhamizi zaleli dolobho njalo zithukuthele ngodaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungele ukonga abayabe sebegula. Odokotela beZimbabwe bathi bakhathazekile ngendlela uhulumende aphuza ngayo ukukhipha imibiko emayelana labantu abalegciwane le-COVID-19.
Kungenziwa njani ukuthi kube le-early isolation ukuze sivikele uhamba kwe-infection le kakhulu kwamadokotela lamanesi azobona isigulane.
Kuthi ke inani labantu asebefunywa nebeleli gciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi phose lengxenye 1,450,343. Ngezwe kazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,710 labulala abangamakhulu edlula amahlanu 534. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukubulawa komuntu wakuqala wakubulawayo umkhuhlane we-coronavirus kwethu seizakhamizi zaleli dolobho. Okwenza zithukuthele ngamandla ludaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungele ukonga abantu abalomkhuhlane lo. Uhulumende wazise izolo ntambama ukubana umufi ngowesilisa obeseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lasitshiyagalolunye 79 obhebhele kwesinye isibhedlela ngomgqibelo. Lokhu kutsho ukuba abantu asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe sebebabili. Inani lasebefunyenwe lile gciwane leli emhlabeni jikelele seliyisigidi phose lengxenye 1,450,343. Imelika ilenkulungwane ezingamakhulu phose amane 399,979. Emhlabeni jikelele asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamashumi edlula athobame nembili 83,568. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,710. Labulala abangamakhulu edlula amahlanu 534. Uhulumende weZimbabwe usolwa ngabaningi besithi kungani ethethe insuku ezintathu ukuthi azise isizwe ngemfa yomuntu wesibili. Udaba lokugula komufilo lukhanya lungaphathwanga ngendlela ngoba kulembiko yokuthi kuthethe insuku eziningi ukuthi amaphepha akhe ahanjiswe eHarare lapho okuhlolwa khona i-coronavirus. Untungamili Nkomo we-Studio 7 uxoxe nomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeubulawa ye-Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi othi izakhamizi zaleli dolobho zithithibele njalo zithukuthele.
Khathesi asikabi layo i-isolation center esilayo njengobulawayo. Kuyinto ebuhlungu naleyo, besifisa ukuthi nga already its own groove le ekhulunyiswayo lali ekusekusileni ngase zindawo esezibekiwe zalungisiswa but azikalungisiswa. So kuyatshengisa ukuthi indlela esenza ngayo njengeZimbabwe njengabantu bezempila kahle kukhanya ngathi ukuhamba asinanzelele ukuqakatheka kokuthi lumkhuhlane yingozi bani ngabe sifisa ukuthi khathi ezinjoba sokunje aluba sesile center lapho abantu abangagcinwa khona. Owesibili bese sinanzela ukuthi lokho okwenzakeleyo izakhamizi sibili zilokwethuka ukukhulu zithithibele ukuthi umuma umhlanga. So ke kunjalo thina siyaxwayisa ke ngendlela eqakathekileyo ukuthi njengobulawayo njengabantu bangapha emkhulumganga weMandebeleni sokusegcikeni ukuthi lumkhuhlane ukhona ende sokusegcikeni ukuthi usungenile asisawucabangela asisawuzweli kwezinye indawo. Ngokunjalo ke sicela abantu bahloniphe khona kwabakutshelwayo iWorld Health Organization labezempila kahle ngabo uhulumende wethu weZimbabwe ukuthi abantu abahlale ezindlini into yokuqala iqakathe kuleyo. Abantu bahlale ezindlini, abantu bananzelele ukuthi ekusebenzeni kweni siyasebenzisa ama-sanitizers lana ukuthi labe sihambe kuwona sigeze khona kwesikuhloni besikunanzelele. Abantu sinanzele futhi nxa kudingeka futhi ukuthi singene endaweni ezingathi zibhizi abantu besiyalanda ukudla impuphu yokuminyana khona abantu bazame futhi ukuthi bafake lakhona kokufakwa ama-mask. Bese sicela futhi abantu ukuthi ekwenzeni kwabo nxa besiyathenga ukudla kumbe bephume ezindlini zabo abananzela ukuthi ayi-social distance ukuthi at least umkhuhlane lo siwuvikele khona kusiyakubona ukuthi kuqakathekile abantu asikunanzela ukwenza ukuthi sivikele ukumemethekwa kwalowo mkhuhlane.
Umufi siyakwazi ukuthi wayesesibhedlela selatshwa njalo engaba wathintana labantu abaningi njengesakhamuzi sakobulawayo. Zithini izakhamizi ngalo ludaba?
Njengezakhamizi kule nto esizinanzelela, okokuqala ukuthi bonabo abezempila kahle amadokotela amanesi lawo bonke ababele ingxenye yokuba nabangenele bencethana lo muntu esekuguleni kwakhe bengakwazi ukubulawa kuyini. Besikhangele ukuthi kathi esibahle beze kuthiwa yi-self quarantine. So kufanele bona abantu babe babone ukuthi baleke ebantwini bazi-isolate baze batheste kubona liba-right. Akupheleli khonapho, even ama-family members abakagudlana lawo sokuyinto efana nayo ngoba sikwazi ukuthi bona bayisimo bani labo ngokufana nayo babe ku-self quarantine. Quarantine labo baze batestwe. Akubeleli khonabo enxele labona abasebenza amaphalaza kuye babancetha ukuthi bagoqele sisidumbu siyebekwa labo ngokufana nayo. Bese kulandelwa nje i-chain yonke ukuthi kambe owabugudlana lo muntu esaphile kwaleso sikhathi abe ku-safe quarantine baze batestwe babuye lebantwini.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje odokotela beZimbabwe labo bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela uhulumende aphuze ngayo ukukhipha imibiko emayelana labantu abalegciwane le-COVID-19 okwenza eminye imibiko ifike ngesikhathi abalala umkhuhlane sebeze batshona. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba umuntu wesibili esebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kobulawayo ngemva kokuhanjiswa isibhedlela eqiniswa isihlabo njalo ekhwehlela. Inhlanganiso emela odokotela eyeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi ikhathazeke kakhulu ngendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba lwe-coronavirus. Embikweni abawukhiphe izolo ntambama odokotela bathi kuthethe insuku ezinhlanu ukuba isigulane sakobulawayo sithole impumela yokuhlolwa ukuba silegcikwane kumbe hatshi okwenze labo babe sengozini yokuthelelwa lomkhuhlane ngoba behlole isigulane bengelampahla yokuzivikela. Udokotela Henry Matsore uthi ukubhubha komuntu wesibili kumele kube yisifundo kuhulumende lebantwini bonke sokuba lomkhuhlane usukhona elizweni njalo uyingozi. Udokotela Kenneth Mtata wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi sokumele uhulumende acele uncedo lwama-test kits amaningi isimo singakabi sibi ngamandla.
Kwathatha amalanga amathathu ukuze ama-results awe-COVID-19 test aphume. Kusho ukuthi asilawo ama-test kits akwadileyo ukuze ama-test ayenzwe ngokuphangisa.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Jairus Phiri uthi ngendlela uhulumende enza ngayo kasathenjwa nguZulu.
Okuhlupha ngokuthi umuntu lo sizwa kuthiwa ubhubhe nge-Saturday, thina sitshelwa kuyi-Tuesday ukuthi umuntu lo wabhubha nge-Saturday. Asazi ukuthi uhulumende ubevele elayo i-information le eyifihlile olayo bengakwazi.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana ubhadaya moyo ehlule ngoba ubengadobhi ucingo. Isikhulumeli sakhe umnumzana Donald Mujiri utshele Studio 7 ukuba uzasithinta kodwa ubengakaphenduli ngesikhathi siya emoyeni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Kuthi ke ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule isaziso sokuthi ilusizi ngokubhubha komuntu wakuqala kuleli dolobho ebulawa yi-coronavirus. Abohlangothi olubona ngokuhlanzeka kuleli dolobho bachasise ngokuthi baluphatha njani lolu daba. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo lezinye indaba eziphathelane ledolobho lakoBulawayo.
Obona ngokuhlanzeka edolobheni lakoBulawayo, umnumzana Patrick Ncube uzame ukuchasisa kabanzi ngomuntu wakuqala obulewe umkhuhlane we-COVID-19 koBulawayo ngomgqibelo esibhedlela seMathaday.
Yesibe lobaba obegula esesibhedlela kwesinye isibhedlela salapha koBulawayo. Kuthe ngemva kokuthatha amasampu basebese yawakhangela amasampu lana basebe nanzelela ukuthi hayi isampuli yangkhona iphume ijengisa ukuthi ube lomkhuhlani lo e-COVID-19. So ubaba lo kutsho ukuthi njengeya yonke imkhuhlani le ethelelwanayo sesizathi umzimba wakhe siwugcine njengesithi council imuli yakhe ibifisa ukuthi achiswe. So sesenza amalungiselelo ukuthi simchise ubaba lowo.
Kusenjalo ikhansile yedolobho lakoBulawayo isingene kulanga lesibili lokuhamba ichela idolobho ngemithi ngalesi sikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumi sekhansile yedolobho lakoBulawayo, uchaza kabanzi ngalolu hlelo.
Namhlabe si continue awareness yetu ye-COVID-19. Siyakwazi ukuthi kule virus le eyenza uphepho kumbe ukukhwehlela esimamathekile emhlabeni jikelele. So lamhlanje ngedolobho lathi we've been spraying ama areas, ikakhulu ama areas lapho kule huge gatherings of people, amanjengama shopping centers. Lamhlanje bese u-CBD khona siza ngena siya kwamanye ama shopping centers out of town.
Uhlelo lokuchela idolobho lukhangelele ukuphela ngolwesihlanu. Ngasikhathi sinye iCouncil yakoBulawayo yazise ngokwengezelelwa kwezikhathi zokwabelwa kwabantu amanzi okwensuku ezine lengxenye kuqala lamuhla. Unkosikazi Mpofu uqhubekela phambili echasisa ngalokhu.
Amanzi njengedolobho sesingene ku 108 hour water shedding. Esikucelayo kumuli yakoBulawayo ukuthi amadam yethu aseku 32% full, angu-2 have already been decommissioned and enye is due for deep commissioning ngo-May. So kusho ukuthi sesisele lamanzi amalutshwana kakhulu. Esikucelayo ukuthi si-continue silondoloza amanzi even lakathesi ngesikhathi lapho esifanele sibe sinanzelela ukugeza kwethu izandla. Esikucelayo asigezeni izandla bese sisebenzisa futhi amanzi lana kumbeni ukuflasha izambuzi.
Izakhamizi zingayeka ukulondoloza amanzi, ikhansili ibike ukuba ilakho ukukhuphula amalanga idolobho lingelamanzi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abaningi namhlanje behluleke ukuthatha imali emabhanga njengoba iningi lawo abevaliwe. Kuthi lamavinkili avame ukuthathelwa imali ezivela phandle kwelizwe anjengabo Western Union lawo abevaliwe kulamalutshwana avuliweyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ilizwe lilisana lokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus, amabhanga amaningi elizweni abevaliwe lamhlanje lanxa uhulumende laye izolo ukuthi avulwe ngesikhathi sokusebenza kohlelo lokwalela abantu ukuhamba-hamba mahlayana lokubuthana olwe-lockdown. Omunye wabaswele imali yakhe ebhanga ngumnumzana Liberty Mgari uthi uthwele nzima ngoba wayengakathathi iholo lakhe i-lockdown iqalisa.
Mina imali yami yangena mhlaka 30 ngelanga le shutdown. So azangikwanzi ukuyithatha and bese ngithabe kakhulu ngizwe ukuthi i-government ithi amabhenki azavula namuhla, kodwa ngihamba e-town. I was disappointed kakhulu ngithola ibhenki livaliwe. Angisakwazi vele ukuthi ukudla kwamalanga asephambili ngizakuthenga ngani mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Reward Katsanga, yena othi udubo lokuphila abantu bengelamali luzakwenza ukumelana lale lockdown behlezi ezindlini kube nzima.
Ambe dolobheni angaswele imali, hey, kunzima. Becela ukuthi ngabe i-government ingasiza kwansi ukuthi sithole imali emabhenki ukuthi sikwanise sigcine imali zethu.
Umnumzana Godfrey, omunye oswele imali, uthi uhulumende kumele angenele kudubo lolu ngoba amabhanga engasilalelanga isiqondiso sikahulumende.
Ngihambe ebhenki namuhla ngaswela imali. Kodwa uhulumende wayekhulumile wathi singahamba emabhenki during i-period ye-lockdown sizayithola imali. So nxa siswele imali emabhenki njengokuthenjiswa kahulumende ukuthi sizayithola, ngisakwazi senze njani.
Udubo lwemali eZimbabwe luya luqhubeka ngoba abaningi beyithenga kubo siphatheleni ngentengo ephezulu. Loba kule nkuthazo yokusebenzisa imali yabo makhalekhukhwini, kunzima ukwenza lokhu ngoba intengo yempahla ngalolu hlobo isuka iqonge kunalokho okujwayelekileyo. Imizamo yokukhuluma losibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ umnumzana John Mangujka yehlule. Loba nje namhlanje kulilanga lesishiyagalolunye sokulandela kweziqondiso zokuhlala ngemakhaya ese-lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus, abantu bayehluleka ukuhlala ezindlini ngenxa yesimo somnotho elizweni esingamanga kuhle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, kodwa sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguNtungameli Nkomo.
Abantu abangena kumakhulu lamakhulu basele bengelandawo zokuhlala kweleGhana kulandela ukutsha kwemikhukhu yabo duzane lesigodlo salelo lizwe iAccra. Inkulungwane zabantu abahlala eWuhan kweleChina lapho okwaqala khona iCoronavirus ngompalakazi seziphumile ezindlini kulandela ukuyekethisa kukahulumende phezu komthetho obujonge ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Umongameli wele Iran umnumzana Hassan Rouhani yena usecele isikwelede semali engange 5 billion US dollars kunhlanganiso ye-International Monetary Fund ukuze lelo lizwe lenelise ukulwisana le-coronavirus.
Umsakazo we-Voice of America lamhlanje uzalethulela ingxoxo-mpikiswano ngomkhuhlane we-coronavirus kuhlelo lwe-Straight Talk Africa. Ophethe uhlelo lolu, uLeonard Modou, uthi ingxoxo-mpikiswano le izabe ile ngcwethi ezibona ngezempilakahle uDokotela Ibrahim Abubakar osebenza kuhlangothi lwezempilakahle ekwele Nigeria, uDokotela Ahmed Ogweyi Oma osebenzela Africa Center for Disease Control, uDokotela Tion Fiers osekolitshini leColumbia University kwele Melika, lo Dokotela Salim Abdul Karim umqondisi weCenter for the AIDS Program of Research in South Africa. Ulinford uthi kukhangelelwe ukuthi abantu bazabuza imibuzo etshiyeneyo ngomkhuhlane we-coronavirus besebenzisa ama-videos njengoba kungavunyelwa ukuthi kwenziwe umhlangano wokugudlana phakathi kukaZulu. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezikhangelelwe ukuba ziphatheke kungxoxo-mpikiswano le ngokubuza imibuzo etshiyeneyo, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela udaba lolu ebulenjini bokuxhubana enkundleni eye-Facebook kukhasi le-VOA Indebele lele-VOA Studio 7 kanye le-VOA Shona ngo-half past 8 ntambama. Umku Umkhuhlane we-coronavirus uqhubekela phambili usabalala emhlabeni jikelele uthatha imphefumulo yabanengi mihla ngemihla. Lanxa ileBhilithani njengawo amazwe omhlaba liphakathi kokulwisana lokuvimba ukuthelelwana kwalomkhuhlane ngesiqubu esikhulu kulabanye asebethethwe yiwo, abagoqela ezinye izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwenani lasebebulewe yi-COVID-19 kweleBhilithani. Yintethele zindaba ye-Studio 7 uyezira Jesus Vanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
So ulamaviki adlula amabili uhlelo olweBhilithani lokuthi abantu bahlale ezindlini banganyakazeli. Kodwa inani labasebebulewe umkhuhlane uqhubeka liqonga mihla ngemihla. Nangu lenhloko kahulumende uMnumzana Boris Johnson olokhu esesibhedlela ngemva kokufunyanwa le-coronavirus. UNkosazana Sandra Nyoni, isizalwane sezibabo ehlala eBhilithani, ubhutshelwe ngumalumakhe ngomkhuhlane we-COVID-19 edolobheni leBirmingham lapho kuthiwa wezwa esephethwe likhanda loqhuqho.
Engacina engaselamandla, umkakhe wamgijimisela esibhedlela saseBirmingham. Salandela ukuthi siyombona kodwa abasalisa kunye nomkakhe. Waliswa ukungena. Asizange simbone egula. Qinise sibona amapolisa afika endlini besitshela ukuthi umalume kasekho mhla ka 3 April. Asikwazi lokuthi senzeni, silinde ukuzwa kugovernment. Nomkakhe labantwana ababili. Akula kubuthana ukukona endangazi kuyathiwana. Sidabukile buthi ngepolisa.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe ehlala eCambridge khona leEngland, uNkosazana Sthabile Dube ngomunye ofunyenwe elegcikwane leCOVID-19.
Angizwa kahle, bathini lama-symptoms e-corona. They tested me, bathini positive. Ngiyesaba ngiyesaba ukufa buti. Ngithiye abantwana yimi njalo engigcina umama ekhaya. Ubaba wafa last year. Ngiyakhuleka ukuthi ngingafi. Sometimes ngiyehluleka ukuphefumula.
Abanye kodwa baphepha kulomkhuhlane njengomnumzana Menzi Ndlovu ohlala edorobheni leLondon obehlaselwe yileli gcikwane le, kodwa ke usengcono.
Okungumkhuhlane lokhu sekwangihlasela ke lami, lokhu esithi okuyi-coronavirus lokhu. Ngilethemba lokuthi kungihlasela nje ngenxa yokuthi njengombalisi sihlangana labazali abaningi, labantwana abaningi abachiyeniyo lokhu lalokhu yana. So kungenzakala ukuthi ke ngikuthethe khonapho ke lokho kungumkhuhlane. Pho ngithese ngutholile lokho kungumkhuhlane lokho, sengisizwa hawu nanku umphimbo wami usuchisa-chisa lapha, nanti ikhanda selingichaya-chaya, hawu dudu sengikhwehle-khwehlela. Kathi sekutheni lapho?
Uthi kwaba kubi uNdlovu sokumphethe kakhulu, udokotela wakhe wagcina eside kahanjiswe esibhedlela.
Fonela u-111 or u-999. Lokho sokusitsho ukuthi sokumele uhanjiswe esibhedlela. Uye kuhotsha bona bambi uventileta kumbe njani njani, nxa bebona ngazathi ngendlela abakubona ngakho yikho khonokho. Kanti ke yizo izinto zenizoyangizisaba ke zoniso. Futha nini bantu bakwethu, lingafaka wonke uVicks sibona ba, lifake ama-onion labo garlic, wonke ama-orange peels, konke lokhu libona ukuthi everyday nxa usiyalala uyafutha. About 2 weeks sengizenzile izinto zonke lezo. Ah, ngiyezwa silumzimpu songani uyavuma-vuma. Nanko sengani sengiqina-qina.
Umfundisi omkhulu we-Methodist Church u-Reverend Chaplain Clopas Sibanda uphatheka kabanzi kulezi nsuku eduduza njalo ekhulekela abafelweyo labahlaselwe ngumkhuhlane lo.
LamaZimbabweans lawo selahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane lo othiwa yi-COVID-19. Thina njengabanali sihlangana labantu abaningi abagulayo, abafelwayo labo siyakhuleka nabo sisebenzisa i-social media. Njalo siyakhuleka nabo sisebenzisa even amafoni. Kufonelwa njalo ngabaningi abalezihlobo ezigulayo, sibe sesikhuleka nabo sibancedisa ukuthi bakwanise ukukhopha kulesi sikhathi esinzima kangaka.
Umfundisi Sibanda ngaphandle kokuthandazela uZulu ukhuthaza abantu bonke ukuthi balandele izixwayiso ngalomkhuhlane.
Ngicela mahlabe Zulu silalele okushiwo ngabezempilakahle lapho esihlala khona, kanye lokuthi umhulumende lapho esihlala khona, ukuze sivikele ukumemetheka kwalomkhuhlane kakhulu ekuhlalisaneni ezindlini ku lockdown, kube lokuhloniphana, kube lokuhlalisana kuhle, abantu bethokoza bejabula. Inkosi ibe nathi, inkosi isigcine, inkosi engumalusi njalo eyisiphephelo sethu ibe nathi ngalesi sikhathi sobunzima. Engikuthembisayo ebantwini bonke yikuthi ngoJesu siza nqoba kuze kube naphakade. Amen.
Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele inkulungwane lenkulungwane zabantu njalo usuhlasele abantu abedlula isigidi emhlabeni wonke jikelele. Kunje inhloko kahulumende eBrithani umnumzana Boris Johnson uloke elalisiwe kuhlangothi lwabagula kakubi e-ICU esibhedlela seLondon eSt Thomas. I-COVID-19 ayikhethi isimo somuntu emphakathini, ayikhethi mhlobo loba uhlangothi, iyabulala. Ngakho-ke ingcwethu zezempilakahle zixwayisa abantu ukulondoloza ukuhlanzeka ngokugeza izandla sikhathi sonke, ukulandela iziqondiso zokuhlala ezindlini, bengayi endaweni eziyabe zinyakazela abantu, bengabuthani njalo balondoloze ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wele Botswana uthi wakuqakathekile kubana aye kwele Namibia lapho ahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhulumisane phezu kodaba lwabeZimbabwe abangena elizweni lakhe okungekho emthethweni, ikakhulu kukhangelwe uhlupho lomkhuhlane we-coronavirus. Intathelezindaba ye-Studio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umongameli Mokgweetsi Masisi utsho la mazwi emhlanweni lentathelizindaba eGaborone ngolwesibili. Uhambo lokuya eNamibia olwenziwa inkokheli ye-Angola, Botswana leZimbabwe lusole kakhulu liningi ngesikhathi umkhuhlane we-coronavirus uqala ukumemetheka emhlubulweni wangezansi lwezwekazi le-Afrika. Edabeni lwabeZimbabwe abangena kule Botswana okungekho emthethweni, ikakhulu ngesikhathi somkhuhlane wegciwane le-COVID-19, uMasisi uthi wakubona uqakathekile ukuthi akhulumisane lomunye wakhe ukuze kwenqabelwe ungazwisisani phakathi kwabomakhelwane.
We are neighbors with Zimbabwe. There are very many Zimbabweans, legal and illegal.
Ugula be Zimbabwe abaningi kwele Botswana abale mfanelo labangela mfanelo. Ngakho ke kumele kube lamanyathelo athathwayo ikakhulu sikhangile abaselizweni okungekho emthethweni. Udaba lwakhona belungaba lakho ukuvusa ukungezwani phakathi kwamazwe omabili. Ngakho ngabona kufanele ukuthi ngihambe.
Ekuphendukeni evela eNamibia, umongameli Masisi uzivalele endlini engahlangani labanye abantu okwamaviki amabili ukuze kube lesiqiniseko sokuthi kathelelwanga igciwane le-coronavirus. Botswana lilungiselela ukungezelela isikhathi sokusebenza komthetho wayo o-state of emergency wethulwe njengendlela yokulwisana le-COVID-19. UMasisi uthi ufuna inyanga eziyisithupha ilizwe lakhe lingaphansi kwe-state of emergency noma nje inyathela leli lichothozwe ngabamabandla aphikisayo. IBotswana iphakathi kohlelo lweziqondiso zokwalela abantu hamba-hamba loba ukubuthana olwe-lockdown. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana labo baphakathi kwe-lockdown eyaqala ngolwesihlanu oludluleyo. Umnumzana Andreas Sibanda esizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, lanxa ebona ukuqakathekile kwale i-lockdown, kunzima ukuziphilisa kwisimo esinje.
Amaqhinga asefakiwe ukuvikela umkhuhlane mahle, kodwa ngithi ke thina abavela phandle kunzima ngoba iningi lethu singabaphila ngemisebenzi yokuncengisa. Uzathola ukuthi namhlanje iphisi jobu lapha, kusazenza iphisi jobu lapha. Nxa sekunje isimo sangkhona kunzima ukuthola imali, njalo asikwazi ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwamalanga ayi-28 la.
Umnumzana Mthabisi Dube ohlala eHabron uthi ngesikhathi se-lockdown kusuka kube nzima kulabo abangekho duze lezihlobo.
Kunzima ngoba awazi ukusebenza ukuthi imuli ithole isinkwa endlini. Kodwa ke kusinika ithuba lokuthi sichithe isikhathi lemuli zethu, ngoba empilweni lezi sisiba busy kakhulu, sigcine singelaso isikhathi sokuthi sichithe lemuli zethu. So kusiphi isikhathi ukuthi sichithe isikhathi nabo. Kodwa ke ukhumbule ukuthi kulabanye abakhathana kule zihlobo zabo, hey, kuba nzima kubo ngoba umuntu uyabe yedwa esikhathini esinje.
Iningi labeZimbabwe lihlala kule Botswana liphila ngokudinga imisetshenzanyana ama-peace jobs, ngakho ngesikhathi se-lockdown kunzima ukuthi baphile. Umongameli Masisi uthi akwacaci ukuthi banqoba empini yokulwisana lokumemetheka kokuthelwana kwe-coronavirus, ebalisa ukuthi amalanga e-lockdown angengezwa. sekubanjwe abayisithupha balomkhuhlane wecoronavirus eBotswana, kwabhubha umuntu oyedwa. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Singakagqibi uhlelo lwethu lanamhlanje, wothi sikhangele ibesilazo. Ukubulawa komuntu wakuqala wakubulawa yomkhuhlane wecoronavirus kwethu seyizakhamizi zaleli dolobho, njalo sithukuthele ngodaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungile ukonga abayabe sebegula. Siligqoba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Gilimani. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.